ZWAP.com.
Chinorwadza moyo Golden. Mukomana takuvimbisa kuti achakurora. Mazuva acho ave kusvika wakanzwa kutakarora. Moyo wako wakabatwa neshungu wakakuvara. Moyo wako wakabatwa nehasha wakakuvara. Muregerere kani muregerere. Ndati muregerere kani muregerere. Kanga kanga nwira. Kanga nwira hama yako iyo kunyangwa kakutadzira. Forgive and forget. Regeregerera. Regerera hama yako iyo kunyangwa yakakutadzira. Forgive and forget. Forgive and forget. Forgive and forget. Forgive and forget. Nina mato yako isike mwanawe. Forgive and forget. Binduro yako ibindurwe mwanawe. Forgive and forget. Engari chakurangarira wazvinzwa. Forgive and forget. Usacheme mari vandewe Emmanuel. Forgive and forget. Akati andewe Emmanuel. Forgive and forget.
ZWAP.com.